Kalendari yedu mwana maerezo tanga mwa 15 December, February no 2017, rishino pera 15 January gore rinouya 2018. Ndipo panonzi nechirungu festive season. Kana takutaura nezvinenge zvabuda mukufamba kwavanhu mugwagwa.
Pari zvino chii chamaona?
Pari zvino zvinosuwisa kuti kubva musi wa 15 December pafa vanhu 112. Zvinorangwa musi wa 15 kusvika nezuro 26 inonzi Boxing Day. Mugore rapfuura panguva imwe cheteyo pakafa vanhu 66. Zvinoreva kuti yatoda kutodhabhula kufa kwakaita vanhu. Izvi zvinofanira kutirwadza, zvinotibata-bata tose, nyanya achingovaiwo madhiraivhi. Nokuti vamwe vari inosendi vasina chavakatadza, vasina mhaka yavakafara mabasa, vanosvika pakuurayiswa namadhiraivha yakaita seyekulundi nyangu pamuenzani. Zvokuti dhiraivha waiovhatika pakevhi ndobva anorovera. Anorovera gonyeti resupport. Sova patofa vanhu 5 passport. Saka zvinotigwadza, zvinotiririsa.
Kana makatarisa chii chamunoona chinokonzera paite mutsauko mukuru kubva gore rapera negore rino?
Chandiri kuona kana chatiri kuona mutsvakurudzo dzedu, vanhu vedu vanonzi madhiraivha, kwete kungotore makombi chete, madhiraivha ese vari kufarisa. Kufarisa kwacho kunobva kwaita kuti vade kuvhetemesa motikari chaizvo nokumwa zvavo vachivhetemesa, vade kuovhateka pasingaite.
Ko pane vakakuvara?
Namba tinayo, ndangotaura zvakakosha zvokufa kwevanhu nokuti tose tinobatsana kuti tasi kuvanhu. But namba yevanhu vakakuvara kubva musi wa 15 kusvika nezuro yave 552. Mukukuvara kwevanhu ava 552 zvinoreva kuti vamwe vacho havachina makumbo, vamwe vacho havachina zvimwe zvipi, vamwe vacho vanogona kutora nguva vari muchipatara. Gore rapera panguva imwe cheteyo pakakuvara vanhu 395.
Zvino iko zvino tiri muchikamu chokutanga cheyamunoti festive season. Chii chiri kuitwa kuti zvakaitika muchikamu chokutanga zvisaitika muchikamu chechipiri?
Kana paine vari kuteerera redio ino, ngavaudze hama dzavo pamaWhatsapp apa mameseji, vanhu ngavafambe pure pure zvavo vachitairwa nomunhu akadzidziswa kushaya mota. Vamwe vazhinji vacho havana, auyewo vanhu kana pari paukama vanofanira kuita raiti yokubvunza. Kana kuri kumakombi mazuva ano kwati vakusarudza zvakafanana neshopping, kusarudza ndokwira kombi iti ndodzokera kubasa kwaRare, Ruwayo, kwaMutare. Munhu anofanira kusarudza kuti ii kungomonawo nemeso nekungoita ukainvestigation driver wacho. Vamwe vacho vane mbiri yokudzivano mai yatingamboiti vanobva vaziva. Kune dzimwe kambani dzatova blacklisted kuti kana ari makombi ekwanhindi hai. Saka vanhu vane choice yekupinda makombi iwo kana kuredi.